Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16, 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Republic Police inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwakarongwa nebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, asi bato iri rinoti kuratidzira kunoenderera mberi. Hurumende yeAmerica neyeBritain dziri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kashira mberi kwenhengo dzeMDC. Tichaunza zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro Manheru, mapurisa akazivisa kuti varambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa. Masvondo maviri apfuura MDC yakaronga kuratidzira muguta reHarare rikazivisa mapurisa kuti vatsigiri varo vacharatidzira nhasi 16 nyamavhuvhu. Bepanhau reHerald rinoti mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati kuratidzira uku hakubvumidzwe uye anenge asina kuteerera izvi achasungwa. Munyori weMDC vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti hapana chinokonesa kuratidzira kwanhasi, vachiti vanhu vauye kuzoratidzira sekuronga kwakagara kwaitwa nebato ravo.
Ndozvimwe zvacho zvatinga kumbira vanhu kuti vauye kuzoratidzira. Mapurisa haana kodzero yekuti arambidze marights ari muconstitution, and ndozvimwe zvatino kuti tiuye kuti vanhu vauye kuzoratidzira. Tatayakurudzirwa nemutemo rekuti MDC izivise mapurisa kuti nemusi wakati nenguva dzakadai MDC ichange ichipana vanhu kuti vauye kuzoratidzira. Izvi takazviita mazuva magumi mana apfuura. So takatevera mutemo zvaunotaura. Mutemo unoti tinofanira kungozivisa mapurisa. Saka mapurisa akaziviswa akatotinyorera tsamba achitenda kuti vanzwa ziviso rwekuno takavapa iso. MDC ndakandiri kuzanhasi ndikabvako kuma8 ndikabvako pasina munhu achinyorera tsamba. Ndiri kungonzwawo zvamakutaura izvozvizvi pati isu seMDC tiri kutemera vanhu vezimbabwe vese ngavabvire neuwandu hwavo vazoratidzira kunyuta kwavo neurongwa hwamunangagwa. Izvi ikodzero dzedu dziri muconstitution. Hakuna munhu ane mvumo yekuti atore kodzero dzedu dziri muconstitution. So tiri kukurudzira vanhu vese kuti vauye vazoratidza nemunyara.
Bato renyu roita sei? Munoonei?
Izvi zvinongoratidza kuti matiri ari kuita vanhu vese anopiwa kuti vanoziva kuti musangano wedu weMDC paunosheedza vanhu vauye kuzoratidza vanhu vane vanenge vachinoita murunyararo. So vanoziva kuti vanoshedzerwa demonstration yeMDC vanhu vanouya vari murunyararo vachiratidza potero yavo. So ndo zvavari kutya zuva ranhasi vati kushedzera sati. Saka isu seya tinambi neMDC tiri kuti isu tatevera iya neconstitution yedu zvekuva nemitemo yenyika. Saka tinokurudzira kuti vanhu vauye mamunyararo vauye kuzoratidzira vauye neuwandu hwavo.
Avo vange vari munyori weMDC vaCharlton Wende vari muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachangobudisa mashoko kuvatori venhau anoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi. VaChamisa vati zuva ranhasi rinokosha mukurwira kwevanhu kodzero dzavo pasina mhirizhonga, vachitizve hurumende iri pamutemo ndiyo yega inokwanisa kugadzirisa zvichemo zvevanhu. Isangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sesangano harisi kukurudzira nhengo dzaro kupinda mukuratidzira kwakarongwa nebato reMDC nhasi asi kuti nhengo dzaro ndidzo dziri kunetsa nekuda kupinda mukuratidzira uku. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuti sezvo kuratidzira uku kuri kubata zvimwe zvezvichemo zvevarairidzi zvakaita semihoro vaona zvakakodzera kuti vapindewo mukuratidzira uku.
Isu seboka reATUS hatisi kukurudzira vanhu kuti vaparticipate, asi mamembers edu ndo anga achiti vamwe acho vanoda kuparticipata. Saka isu tiri kuti hatingavarambidze vane kodzero yekuratidzira, sezvo imwe nyaya iripo panyaya yekuratidzira kuripo iri yemasarari mashoma akutandirwa nevanhu. Saka tiri kuti vose vamembers vedu vanoda kuparticipata vakasununguka havo, isu seboka hatisi kuzovapanyisa kuti vaparticipaterei nenyaya yekuti vanotenderwa nebumbiro remudu remutemo. Saka tichivakurudzira zvakare kuti kana vaparticipata vasazopinde munyaya dzemhirizhonga, vateedzere mitemo yenyika.
Asi hamuzoonekwa here sekunge muri kukuchidzirawo panyaya yekuti munyika munge muine kuratidzira?
Isu hatina kukuchidzira kwatiri kuita, tiri kutokuchidzira vanhu kuti varatidzire inhamo yavanosangana nayo. Inhamo yekuti masalari avo mashoma, inhamo yekuti havana chekudya, havasi kukwanisa kurapwa muzvipatara. Ndo chiri kukuchidzira. Isu tiri kungotaurawo seboka kuti hurumende ngaitarise zvichemo zvedu. Seboka tichaenderera mberi nekuratidzira musi wa19 August patichange takukurudzira maticha ese kuti anga achiuya. Asi apa tati vose havo vanoda vakasununguka kupindawo munyaya yekuratidzira.
Mataura nenyaya yekuratidzira musi wa19, zvii zvamune muchinyunyuta nazvo?
Musi wa19 tiri kuiti pay day funeral, patiri kuchema nenyaya yemuhoro wedu wakayeredzwa yakadzika zvikuru kusvika pa$10 zvemani zvaita kuti tirarame tiri muhutapo. Saka tichanoungana pamahofisi avo tiine koshini yekuchema salari yedu, togosera tichichema tiri ipapo tichizivisa vamutende kuti hatisi kufara. Takanzwa vachitaurira vanhu vepasi rose vachiti maseru sevhanza anofara. Saka tiri kuti aiwa regai muone kuti hatisi kutofara takatsutsumwa. Zvino tiri kuti tiri kuenda kunochema pamahofisi pavo yatiri kuti pay day funeral iyoyo dei takabata koshini yedu tichiratidza kuchema kuti vamutuli hatina mufaro watinawo. Tichitarisirawo kuti mwangazinyevenze mwoyo vakatinzira tisi kuti pane budget surplus yavanogara vachitiva nayo vangatigurirewo chidimu vatipowo tiwanise kurarama nemhuri dzedu.
Iyo nyaya yemihoro yasvika papi mukutaurirana kwaakuchiitwawo nevashandi vehurumende nehurumende?
Kutaurirana kwakagumisa kare hurumende payakati yakatiri kupa vanhu kusheni yozoona kuti ingape conditions of living adjustment mwedzuna, asi hapana nhaurirano dzakazoitika kubva ipapo hurumende yakanza yangozvinyararira. Saka muchitarisa nature yemanegotiations anoitwa pakati pemasivil servants negovernment, yekasaidi rinenge rakatomirira kuti hurumende yacho ndo ichazovadeedza. Iye haina kuvadeedza kwairi kuita, ende iri kuratidza kunge yatokanganwa nyaya yacho. Ndezvimwe zviri kuita kuti timbonoratidzira kuti tivayo chizo kuti aiwa maBBC nevamwewo masivil servants vari kurarama munhamo yakakura.
Avo vanga vari mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yeAmerica neyeBritain kuburikidza nemizinda yayo muZimbabwe iri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kwakashura mberi kwenhengo dzeMDC pamberi pokuratidzira kuri kutarisirwa kuitwa nhasi nebato iri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International neHuman Rights Watch ari kushorawo kupambwa kwevanhu uku. America yati munyika ine utongo hwejekerere zvakadai hazvitarisirwe. Britain yakurudzira vari kuita izvi kuti vasungwe. Mashoko aya atsinirwawo neAmnesty International mumashoko kuvatori venhau, munyori mubazi rezvekuburitsa kwemashoko vaNick Mangwana vati mapurisa ari kuongorora nyaya dzevanhu vari kuti vakapambwa ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Zvekupambwa nekusungwa nekurohwa kuitwa kashira mberi kwevanhu hazvina kunaka zvachose. Zviri kutaridza rimwe divi renyika yeZimbabwe risina kunaka, rakaipisisa nemhaka yekuti chekutanga vanhu vari kuzviita izvi vari kuzviita muzita rehurumende vachida kudzivisa vanhu kuti vasataridzire zviri pamutemo murunyararo ndochekutanga. Chepiri ndechekuti mapurisa haasi kutora matanho akasi kekutanga vanhu vachipambwa mudzimba dzavo variri vachirohwa kuti vakafira mberi vachikwadzwa zvakaomarara vaobet masaraure vekuvadzidzisi iko zvino vatatenda mumbeyarara vakaita vakafira mberi vachipomerwa mhosva yekuronga kutaridzira zviri pamutemo kureva kuti vanhu ava vari kuzviita muzita rehurumende asi hapana kana mumwe chete ati asungwa. Zvinosvibisa zvachose chimiro chehurumende yeZimbabwe chimuriro chemapurisa uyezve zvinopa mucherechedzo wekuti hurumende yeZimbabwe haina kuzvipira kuchengetedza kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika ra2018.
Asi kani zuro munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakazivisa ivo kuti hurumende kuburikidza nemapurisa ichaferefeta nyaya dzevanhu vari kunzi vari kupambwa idzi vamavhinga, tingati here hapana chavari kuita?
Zvishoma zviri kuitwa. VaNick Mangwana havafaniri kutaura kuti hurumende ichaferefeta tichiziva kuti vanhu vari kurohwa. Tikatora mienzaniso wekupambwa kwakaitwa vaObet Masaraure nguva yapfuura, vakapambwa vakarohwa zvakaomarara nevanhu vane pfuti. Tinoziva isu kuti muZimbabwe hakuna vanhu vane pfuti wo zvavo vasiri vanhu vemutemo. Vapedza kurohwa vaMasaraure vakanokandwa mumaoko emapurisa, kureva kuti vanhu vari kuzviita izvi vari nerimwero uyezve vari kushanda nemapurisa. Saka vaNick Mangwana ngavarege kuhwanda nemunwe vachitaura mashoko asiriwo, nekuti hurumende inoziva vanhu vari kuzviita. Nemhaka yei vamwe vachona vachizokandwa mumaoko emapurisa kana kuri kunzi ava ari kuzviita matororo asinei nehurumende? Saka tinoda kuchitaure pachena kuti hurumende iri kuvadza chokwadi. Vanhu vari kuita izvi vane rimwero nehurumende nemhaka yekuti hapana ari kusungwa, uyezve vanenge vaine pfuti vachiita izvi vachitaura kuti muri kudei nemhaka yei muri kuda kupandukira hurumende. Ndakataura navamubeyarara nezuro vakatitaurira kuti ndozvavairohwa vachiita vachibvunzwa kuti kusei uri kuda kupandukira muhurumende, kureva kuti vanhu vari kuzviita vanhu vari kushanda muzita rehurumende.
Asika iyo hurumende iri kutioka pamwe zviri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vaimbo vamutungamiri wenyika vaMugabe vavari kuti veG40 vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Hatingazivi hedu, asi ndinoona sekuti manyeko, nekuti kana kuri kunzi vanhu vari kuzvikonzera havana rimwero nehurumende havazivikanwi. Mapurisa eZimbabwe anozivikanwa nekugona basa kana vachiita basa. Iko zvino vakapeta maoko nemhaka yekuti vanhu vari kuita izvi vanozivikanwa. Kana kuri kunzi vanhu vanotsigira vaMugabe nemhaka yei vari kurova vanhu vachiti musapandukire hurumende, hurumende iripo iko zvino iri kutonga ndeyavamunangagwa. Kana vanhu ivava vachinzi imhodzi dzisina adzituma, mapurisa ngaaite basa sebasa abate vanhu tizive kuti ngadanangana, nekuti iko zvino tinoziva kuti kune vamwe varwi vekodzero vari kutaura kuti tiri kuteverwa nemota dzisina manhamba dzinenge dzichionekwa kuti mota iri kuvatevera vastarlet vari kuteverwawo. Kunegakayei mapurisa asiri kuferefeta kana kuri kunzi havazive vanhu vari kuita izvi?
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vange vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Upenyu hunonzi hwave kuzoshanduka kumhuri dzinodarika zviuru zvina zverudzi rwevashona Rugere Mukinya, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekutanga kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vemhuri idzi. Mhuri idzi dzanga dzave nemakore anodarika 50 dzichizivikanwa sevanhu vasina nyika yavanoti yavo. Rudzi rwevashona urwu rwakapinda muKenya mugore ra1962 ruchitungamirirwa navaJohan Masowe, avo vaifamba vachiparidza shoko nechechi yavo yepostori yeJohan Masowe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukure nemumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona igere muKenya, vaOliver Muregerera.
Gurupo rekutanga rakapuwa mabirth certificate musono vanokwana kuita 600. Vamwe vakatonyoreswa iyo svondo rakapera, the rest vakatonyoreswa svondo rakapera.
Muri kutaura zvemabirth certificates zvichiita kunga zviri kunangana nevana. Vari kupawo here nevanhu vakuru mabetha?
Vari kupa nevanhu vari vanhu vakuru nekuti yezvinezvi generation yese iripo yezvinezvi ruzhinji rwacho rwakabarirwa muno. Vazhinji vari vauyi vakauya vakapera kufa.
Matambudziko api amanga muchisangana nawo nekushayiwa magwaro ikoko?
Matambudziko atakanga tichisangana nawo ndeyekusungwa nekuti zvakavamba utongi hwapresident Moi. Pakava nedambudziko dzvuku nekuti pakabva pangotanga nekunzi maforina ese ngaadzokere kwawo. Munhu ainzi forina wacho munhu akabarirwa muno kuZimbabwe haakuzivi kuti asumuka aende kuZimbabwe haazivi kuti anotangira papi. Baba wacho akafa, mai vakafa. Vazhinji vevanhu vatina ukuno vanhu vane vabereki vakafa vasingatombozivikanwa kuti kumusha kwavo ndekupi. Kuti munhu usenze kuti uwane chitupa chinoita kuti uwane basa pese pese kana kuti utore license yekuti uite business kana kuregista zvako zvakaita malines emafoni ariko mazuva ano aya, zvakaa zvinhu zvakaoma. Saka takaona upenyu hwakaoma kwazvo.
Saka manga muchirarama sei musingakwanise kushanda vamuregerera?
Takakwanisa kurarama izvozvo zvokungomanikidzira ujarijari uchingoti kana dai ukabuda kuenda kunotengesa unongosungwa. Wasungwawo mumwewo asara ari pamba anosarawo achingoedzawo kuseenza chaawanawo achienda kunotengesa. Basa rakataa takanyanya kusimbirira, madzimai anga akasimbirira kubasa rekuruka machira kusona machira ekuisa mafurauzi. Ava madzibaba vakasimbirira kubasa rekuveza kapentri. Ndomararamiro ata achingoita zvokumanikidzira izvozvo tichingosungwa.
Saka vana vangu vachikwanisa here kuenda kuchikoro vasina mabirth certificates?
Vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro. Kuwamba kwekusungwa kwedu kwakaita madhopauti akawanda. Vazhinji vakatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekudawo kuti mabirth certificate mubereki haana, iye haana. Hapana munhu ane tsamba rese rese rinoindiketa kuti ndevenyika ipi.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingazoshandurwa nekutanga kuwaniswa magwaro kwamaita uku?
Chinhu chakutiratidzira kuti upenyu hungatomboita nani iye zvino pakutanga kupuwa magwaro ndekokuti hurumende iye zvino yatsigirana nesu chaizvo panyaya yekudzidza kwevana vedu. Kana dzimwe dzenguva pari kutobviswawo mabhasarizi anonzi mabhasarizi ekubatsiridza vana vedu kuti vadzidze. Saka nazvo akutiratidzira kuti iye zvino izvi ezveshona community takuda kuona kahope kekuti zvikaramba zvichifamba kudaro zvingaende kuti zvinobatsiridza kune vaya vakanga vaita madhropauti muzvikoro.
Avo vange vari mumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona igere muKenya vaOliver Muregerera vari parunare kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Regai timbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald mapurisa anoti arambidza kuratidzira kwanhasi kwange kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. MuNewsday mune nyaya yokupambwa nekurohwa kuri kuramba kuchitwa munyika. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vawedzera vanovachengeta pamwe chete nemachengeterwo avanoitwa zvichitevera kusagadzikana kuri mubato reZANU-PF. Daily News rekare rinoti vagari veBulawayo varamba kupamidzirwa kwemari yemitero iri kudiwa neBulawayo City Council iyo inoda kupamidzira mitero ne 1000%. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Zwai mose mose muri Zimbabwe Studio 7 magadini ini maonero angu pane zvikuitika muZimbabwe. Ndikuona Chamisa asina basa nevanhu nekuti akaratidzira panofa vanhu vakawanda. Saka zvinoreva kuti ndopandiri kuti haana basa nevanhu. Dai anga ane basa nevanhu haazaita maitire wayo.
Pamusoro iyi pamusoro yevateereri veStudio 7 nakunda zvipongwa yekuti ndimbotaurawo kwavasezvisei ndimakateerera pamusoro yevese vateereri inini ndoitwawo mese ndimunzeve ndichitaurawo pamusoro penhau yevanhu vanowana machanisi ekutaura rakanu pasezvisei ngatitaurewo zvinhu zvedu zvisezvi ine respect mukati kuatisa vamunanzara asi munhu wati wava even more time yekuti tingatarisiri wakundikana tawakundikana pachikara hatisatiatikuzviona hongu zvinhu zviri kudhura zvinhu zviri kudi but hatisatane nemuono isi ngatimboende kushandisewo kana munamato chaiwo kuti zvinhu zvedu zvimbozame kugadzikana because zvakanakai kumacha tichiratidzira zvedu zvakanaka izvisi izvozvo but zvinhu zvikuru ndechekuti ngatizivei nonatsiro zvunhu ndimwari ndoga munhu angagone kunavisa zvinhu ndoga munhu angagone tizvinhu zvipambei mugwaro rakanaka zvatenda zvangu
kwazuwai kwazuwai vateereri nevashamarari ini ndinoitwa Timoti ndoda kungotaura kwoga pamusoro papurezidendi anotaura mashoko orunyararo munyika handizivi runyararo rwaanoreva ndirwupi rwacho ike zvinezvi tatenda akatorwa usiku akakuvadzwa akarobwa hazvitaurwi nezvazvo zvinhu izvezvi kunongomirirwa kutaurwa nezvekuti sei vanhu vachida kumacha zvega saka runyararo rwacho rwunobva kupi tinofanira kudzidza runyararo kubva kuhurumende nesu tobadzidza runyararo saka isu kana tisingadzidzi runyararo tinokonawo kusaita runyararo rwacho mozoblema vana mozovakuvadza muvarova asi muri musingagoni kudzidzisa vana zvinhu zvakanaka
makadiko kustudio 7 ini ndinoitwa Johnson Masire kureva ndiri mukadoma ndinotiwo ini kuvanhu veZANU-P F ngavatiregerere timboratidzirawo mamiriro aita nyika ivavo voga ndovari kuguta veZANU-P F vakuru vakuru isu tichifa nenzara hamuna kana chekudya munyika hamuna kana mabasa munyika asi unonzwa vanapuwo mangwana vachiti zvinhu zviri stable zvinhu zvakamira zvakanaka imo munyika musina kana chirimo ana Victor Matema Danda vanhu havazere neropa mumaoko mavo vane utsinyi husingatomboiti ngavasiye vachamiswa mburatidzira tiite zvinhu kwazvo zvinhu zvinooneka pakurarama ndatenda hangu
makadiko vateereri studio 7 mavashamarira vacho ndinoda kumbotaura pamusoro pemasoja masoja svinurai kunyanya imi muri under 40 ngezi chauinacho chechechi hauna hapana kana huku pamugwa pako hauna padurungoshandiswa ndingoshandiswa ndingonyeperwa kuti pei muri kukwidzirwa badiri kutengei panopera mwedzi unorema kuchema-chema kuti hamusina mari yekuenda kumba chaiko chako kwaunogara mwana wako tarira chikoro chaari kudzidza tarira hembe dzaari kupfeka kana iwe vhiri rengoro zvaro chairo chairo kumba hauna kana bhasikoro always ngoteerera zvinotaurwa nevanhu veZANU-P F wakazvarwa iriko ZANU-P F ukapedza chikoro iriko chakatokufosa kuti uite musoja inhau yekuti hakuna mabasa pamwe pacho vamwe wacho tinotokutarisirai kuti dai muine mabasa masvinu nemadzidziro amaita ngongosorwa uchishandiswa its time for change chinjai unhu wenyu ndatenda zvichadzwabuta
makadiko vashamarari vechirongwa chestudio 7 nevateereri vechirongwa chenhau dzemazviri kwazvo nhau dzemandorokwati nhau dzemandiriri ini ndinoda kuzivisavo nezvemashoko ekuhlidzirawo anotaugwa nana Matema Dandavo nevavo vanozviti makurukota ezviri kuitika mukati menyika kana kuti vehome affairs yavo vekuzimbabwe ini ndinonzi Charles Muchana ndiri kuLimpopo mashoko anava Matema Danda ekuda kuvhundusira vanhu kuti vasaenda kunoratidzira ndeaya ekuti mangwana kana vanhu vakasaenda neuwandu hwavo kwonzi vanhu vakaramba kuteerera kurudziro yekuratidzira yeMDC saka vanhu musambotya nekuti donzvo riripo nderekuratidzira zviri pamutemo murunyararo kuti zvimabasa ose neutongi hwese huri kuitiwa hapana kana chiri kufadza vanhu vezimbabwe mhuri yese yezimbabwe haisi kufarira utongi hwakadai hwekuti munyika munosara musina kana chunhu kupera nemhepo here yekufema haa vamunangagwa vakoniwa mani
makadini vestudio 7 tirikuteerera tinotenda nezvo zvamunotipa kurora zuva nezuva. Asi yei tatambura kuno kuZimbabwe, tatambura pamwe pa16 parishamboita zviri nantamacha kozi upenyu hauchagarike ba. Tatambura ndiriko ndebosk buju pamutare vazimta
apo pastudio 7 mwakadini makadini. Ko ini ndikumbira kubvunzawo ava vanhu vezanu ivo vanotaura mashoko akaipa wani kune vanhu vemdc, but vanhu vemdc vakangotaura kuti hurumende iripo ivo vana kuwara nenzara inofanira kuti ibude vaikunzanzwa kuda kupindugura hurumende nechisimba. Ko ivo mashoko avo avanotaura ava vanodii? Bhozi ivo ndovari kutotaura mashoko akashata kudarika mashoko anotaura navanhu vemdc. Saka ivo kuratidza kuti ndivo vacho vadzvinyiriri ende muzimbabwe hamuna chinombofa chanaka. ZANUPF isina kubuda, ZANUPF yese ngaibude. Saka iye ndovaona dongotora kuti Mugabe Mugabe ndakaura nyika naiye Munangagwa paiurayiwa nyika na Mugabe Munangagwa angatoripo. Toaranzi corruption mabata munhu wani mukadzi ino kumurenga kwevanhu vezanu.
Vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumira mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango pane vaimbo vemukuru wevasori muSudan ichiti pane umbowo hunoratidza kuti vaityora kodzero dzevanhu. Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rati Vasala Abdallah Mohammed Salih Ghosh vakatocha vanhu mazuva avakange vari mukuru wevasori pasi pava Foma al-Bashir. Zvirango izvi zvinorambidza vaGhosha nemhuri yavo kuti vapinde muAmerica. Vanhu vanopfuura 14 vafa mukurwisana kwaitwa nevarwi vanoda kuzvitonga muMyanmar. Varwi ava vakarwisa chikoro chemauto chiri kumaodzanyimba kweMyanmar uko kunogara varwi vemarudzi asingade kutongwa nehurumende yenyika. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndi full time Paul Matavive. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Republic Post inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwarongwa nebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, asi bato iri rinoti kuratidzira kuri kuenderera mberi. Hurumende yeAmerica neyeBritain dziri kushora zvikuru nyaya yekupambwa nekuita wakashora mberi kwenhengo dzeMDC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.
Soku isika disenda baku VOA.